Inini kuona kwangu nyaya iripo ndeyekuti madhemokrati anenge akanonokawo nokuti nyaya iyi taiziva kuti vabiden vanenge vatikurei kubvira last year ndonge vanga nepulani yekuti vavaise pavari kuda kuti vaende kuti vachibuda nenguva ino ikwasara 5 months zvinenge zvine njodzi nokuti munhu achapinda ipapo kuchamboita kukwikwidzana nekudhonzerana nekunetsana imo mumadhemocratic party macho asi ini kuona kwangu ndekwekuti pavakaita debate paipai muna June patinozosvika September 10 ndopane imwe debate reach 2 inini kuona kwangu dai vavasiya varivo madhemocrats ese orala behind their candidate nokuti tinoona kuti kudivi remarepublican marepublican vari kumira naTrump nyangwe zvaita sei aikwitwa 34 convictions akaita humbavha hunhu hwakaoneka hune humbowo but vari kuti tiri kumira nemunhu wedu ende iye haana kunyanya siyana naBiden pamakore ndofunga vasiyana ne3 years saka injodzi yavada kuda kuita madhemokrati kuda kubvisa bhiza rinenge rapakati pemutambo
munoona kunge vachazokwanisa kusunga dzisimbe here vakaramba vari mumakwikwi aya panozosvika debate ravo rechipiri
inini kuona kwangu next day pavakabva kudebate riyariya vanga vane energy yakandishamisawo kuti yanga iri kupi zuva ravanga vatadza kutaura saka indiri kuona kunge vaona ezvinoizvi nokuti kana uchitora position yaunenge uri lightly ukazoona vanhu vaakupenga I think zvinokuchangamutsa nekukumutsa saka ezvinoizvi ndiri kuona vari kukampena vari kuita zvakawanda wanda vachida kuratidza vanhu kuti simba richiripo saka September 10 ndofunga vanenge vachiri naro kana vasina kubviswa nebato ravo
tinoona vatrump vari kuramba vachikuchidzira kuti aiwa vabiden ngavaenderere mberi sei vari kudaro
nokuti vari kuziva kuti mapollings kuratidzira kuri kuitwa nevanhu kana vachibvunzwa mibvunzo vari kuratidza kuti vanenge vachitungamira vabiden by 6 points pari zvino but tinoziva isusu kuti mapolls hareve chinhu nokuti takamboona paipai pana mai Hillary Clinton zvainzi mai Hillary Clinton vachawina by close to 60% asi zvatakazoona angari mashura saka vatrump vari kuhopa kuti vabiden ndivo vavangakwanise kukunda nokuti pakaisirwa munhu mutsva haa kunenge kuva nemangangi panyaya iyoyo